Madzishe nemazabhuku aya anonzi ari kuudza vanhu kumaruwa kuti vavhotore mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika ichaitwa mwedzi unouya. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development vaBrighton Ramos vanoti sangano ravo riri kugashira zvinyunyuto zuva nezuva kubva kunzvimbo dzakaita seZaka, Chivi, Mwenezi, Bikita neGutu. VaRamusi vanoti zviri kuitwa nemadzise izvi kuchidza dare redzimhosva uye zvinoratidza kuti munyika mune vamwe vasingatevedzeri mutemo uye pasina zvavanoita.
Hongu tiri kusangana nemashoko akadero kuti madzishe ari kuchungurudza vanhu, ari kuvaudza kuti vapotere mutungamiriri varipo iko zvino weZANU PF waMnangagwa. Vari kutoita maslogan vanoungana vanhu masogana akafanana nekuti ED has voted my vote, vachikurudzira vagari kuti vange vachivhotera musangano weZANU PF. Zviri kutishungurudza nekuti mavhiki mashoma pfuura dare rakapa mutongo wekuti madzishe hafanira kuwanikwa achipindira mune zvekuita nezvematongero enyika kana kuva nebato ravanorerekera kwariri ravanokambenera. Saka tiri kushaya kuti sei vasiri kuteerera dare zvarakareva.
Nhengo yemasvingo Women's Forum amai sungano zvarebwa naShe vanoti zviri kuitwa nemadzishe zvinobudisa pachena kuti sarudzo hadzizoitwa zvakasungunuka sezviri kuvinzwa nemutungamiriri wenyika.
Isu semasvingo Women's Forum takatotambirawo macomplaini iwayo kubva kumarural areas kwakawanda somunongedzo kumwe kwanaveza nekuward 33 zviri kutotaurwa izvozvo kuti munofanira kuvhotera ED. Vari kutotenderera vachitaura High Court yakadeclare kuti madzishe even muconstitution madzishe hafani kutsigira any political party, but tiri kuzviona kuti zviri kutoramba zvichiindirira mberi ende zvinototipa kushushikana kuti kana zvichidaisa izvezvi hapana free and fair election. Tinotarisira kuti dai ivo vaMnangagwa vazvitaura kumadzishe kuti musataura izvozvo hazvitenderwi, nokuti kutaura kweHigh Court nokuzoitwa kuita implementation yezvataurwa zvinhu zviviri zvakatosiyana. Saka zvinongoda chete kuti paite political will yokuti vanotungamira mapolitical parties vati madzishe musatitsigira, isu tina vatsigiri vedu nechekare, zvinobva zvaita zvakanaka.
Dare repamusoro rakapa mutongo kaviri mwedzi wapfuura kumutungamiriri wemadzishe munyika Ishe Foshun Charumbira kuti vasapindire mune zvematongero enyika uye vakapiwa mazuva manomwe ekuti vakumbirire nyika ruregerero mumapepanhau. Asi vaCharumbira avo vakange vabuda pachena pane mumwe musangano kuti madzishe achatsigira ZANU PF sarudzo gore rino havasati vakumbira ruregerero nanhasi. VaCharumbira vakanga vaendeswa kudare repamusoro nemutungamiri wemubatanidzwa weCoalition of Democrats vaElton Mangoma pamwe nesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimiririra reElection Resource Center kana kuti ERC. Gweta rinoshandira masvingo vaOmen Mafa anoti hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika kusanganisira mutungamiriri wenyika, nokudare madzishe anozvidza dare anofanira kusungwa oendeswa kujeri.
Maramba mutemo unotaurwa iwo kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo yatinoti rule of law. President havasi pamusoro pemutemo, madzishe havasi pamusoro pemutemo. Saka upi neupi kana dare repamusoro oro dare ripi zvaro ragura nyaya, munhu usafanira kutevedzera zvakugwa nedare iroro. Kana pazoonekwa zvekuti hausi kutevedzera zvakagugwa nedare kazvakarambidzwa nedare, pane yatinoti contempt of court, criminal offense. Munhu iye anofanira kuti kapane umbo hwekuti zveshuwa pane dare rakagura zvarakagura, asi waindirira mberi aita zvakarambidzwa nedare, tinoiti contempt of court. Munhu iye anofanira kutoprosecutiwa, pafanira kuti advocate, munhu urinda kuchi otoenda kujere. Saka kuti zvirozvo zvekuti zvekana vachigura mutemo machifi, aiwa mapurisa afanira kusunga vanhu voenda kumatare dzimhosva.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vabuda vachinyutira vaCharumbira nemadzishe kubudikidza nemashoko avaisa paTwitter vachiti vaMnangagwa havana kusiyana neaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Avo vanoti vaizvidza mitongo yematare edzimhosva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remadzishe pamwe nemasabhuku panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandhi Maramba.